manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 22/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva reUnity Day, vanhu vaine maonero akasiyana-siyana.
Hurumende inobvuma kuti dambudziko remari riri kurwadza vanhu vakawanda. Mumwe murimi wechichena va Robert Smart avo vakange vatorerwa purazi ravo panguva yaitorwa nyika nava Robert Mugabe vanoti vanofara kudzokera kupurazi ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyangwe hazvo nhasi nyika iri kucherechedza chibvumirano chokubatana chakanyoreranwa pakati pezanu PF nePF ZAPU musi wa 22 zvita gore ra1987 veruzhinji vacherechedza zororo iri nenzira dzakasiyana-siyana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanobata mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemabasa avo zvisinei nezororo iri. Vataura izviri mumwoyo vati nyaya yekutsvaka chauviri ndoyapa kuti vaite basa ravo semazuva ose.
Upenyu muZimbabwe huchiri hwakaoma zvinhu hazvisati zvanyorova, saka totoshanda neholiday nekuti ukashaya kuone dhora pazuva haugoni kuti uzodzokerai kuita mabasa emaoko yamangwana. Saka unototsvaga mari zuva rimwe narimwe parinongotopfuura, unofanira kutunga une mari. Saka ndozvaita kuti zvinoita kuti tishande nezororo, usava nezororo.
Kunyange hazvo vauya kubasa vazviri mumwoyo vati zuva reUnity Day vanorikoshesa zvikuru sezvo richivayeuchidza kubatana kwemarudzi pamwe nekuva mucherechedzo werunyararo munyika.
Hungu mundangariro tonga tichirifunga kuti izuva rakanaka kubatana kwemarudzi kuti vasarwawa uine humwe chete pamwe chete. Saka tinonga tichingorirangarira sekuti tizoite zvekusaenda kumabasa izvi tichirangarire zuva iroro hazvigoni nekuda kwesituation iri muZimbabwe izvozvi.
Mumwe mugari womuHarare vaEdwin Mwase vatsigirawo mashoko aya vachiti nekuda kwokuti vanotya zvavanokohwa chete vanga vasingagoni kugara kumba sezvo vachitsvaga mari. VaMwase vati zviri nyore kune vari pamabasa chaiwo kuti vaende kuzororo nekuti vanozongowana mari yavo. VaMwase vatiwo zuva ranhasi harina zvarinoreva kwavari sezvo kubatana kunotaurwa vasingakuoni.
Isu tiri vanhu vanoita mabasa amaoko. Zvino tichiita mabasa amaoko kudai, tikada kumira zvinhu zvose zvinobva zvamirawo, zvisinei nokuti hurumende yedu yakanyowani yava munangagwa yakatipromisa mabasa kugadzisa nyaya yamabasa. Asi chiedza chaizvo tione kuti pane zviri kuitwa kuti tione kuti mabasa ari kugadzigwa hatizvioni. Saka tiri vanhu vanongoramba vachiita mabasa amaoko. Zvino basa ramaoko haridi zveholiday. Haritombodi nokuti kumira kwako kumira kweincome. Panodzoka vanhu kubva kumaholiday muna naJanuary vanhani vasina mari. Saka pane zvikoro zvechida kubhadharwa mari endi anenge achidiwa. Tinoroja kumarokesheni uku vanhu vanenge vachida mari dzavo.
chipanga mazano chemutungamiriri wenyika vaChristopher Muchangwa vati zuva reUnity Day rakakosha zvikuru. VaMuchangwa vati zvakaitika munyika pakubvisa hurumende yavaMugabe zvinoratidza kubatana kukuru, vakati shuviro yavo ndeyekuti kubatana uku kuenderere mberi. VaMuchangwa vatiwo kubatana kwevana veZimbabwe kunounza budiriro.
Zvinoratidza kuti Unity yedu iri kufambira pamberi vanhu vomuZimbabwe. Tiri kubatana, tinoda kuti tivake nyika ine vanhu vakangwara sezvatiri, ine upfumi hwakangwarira sezvatiri, ine ushamwari hwese nemunhu hwese panyika pano. Hatidi mhandu, tinongoda shamwari chete kuti tigovaka nyika inopundutsa munhu muZimbabwe, tiite imwe nyika yemuAfrica isina kana akamboona. Ndozvatoda kuratidza Africa kuti we can build a united, solid and prosperous Zimbabwe.
Chibvumirano cheUnity Day chakakwanisa kupedza kusagadzikana kwakanga kwapinda munyika kubva panguva yekuwana kuzvitonga kusere. Chibvumirano ichi chakaita kuti pave nehurumende yemushandira pamwe pakati pebato reZANU-PF yavaRobert Mugabe nePF SAPU yaitungamirirwa nevakazove mutevedzeri womutungamiriri wenyika Mushakabvu Joshua Nkomo. Asi chibvumirano ichi hachisisina kunyatsosimba sezvo dzimwe nhengo dzeSAPU dzakadai savadhumiso dhavengwa vakabuda mubato reZANU-PF. Vamwewo vatiwo kukosha kwezuva iri kuchaonekwawo pachasarudzwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika navaEmerson Munangagwa sezvo mumwe wavo achifanirwa kubva kuPF SAPU. Nhasi hapana kuungana kwaitwa zviri pamutemo kucherechedza zuva iri muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano revanachipangamazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti chibvumirano cherunyararo chakaitwa muna 1987 pakati pePF ZAPU neZANU-PF hachina zvachinoreva kana nyaya yegukura hundi isina kugadziriswa zvachose. Dr. Ruhanya vanoti maronda akakonzerwa nehurumende yaiva pasi pavaRobert Mugabe mukuedza kwaye kugadzirisa dambudziko rakanga rapinda mumatunhu eMatabeleland neMidlands anofanirwa kutanga apodzwa, kwozotaurwazve kubatana kana runyararo.
Chimwe chavanoti chinofanira kupedzwa inyaya yekuti munhu anozikanwa nedunhu raanobva kwete nekuti chizvarwa cheZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro pezuva rekubatana reUnity Day racherechedzwa munyika nhasi.
Nyaya yeUnity yakareva neZANU neZAPU chinhu chakakosha, nokuti ZANU neZAPU mapato anga achirwisa nyika ive nerusungunuko, asi after independence veZANU kunyanya vanga vakuita zvimwe zvisina kunyatsokutwasanuka panyaya yekuti nyika yetongwa sei nemapato maviri anga arwira rusungunuko rwenyika. Saka kuti Unity yakaitwa kuti kusopewe nyaya yemhirizhonga yanga akuitwa munyika chinhu chakanaka, asi vanga vasingafaniri kungomirira kuti vabatana. Vanga vaifanira kuzotarisa kuti pavanga vachinetsana pane vanhu vane kodzero dzavo dzakatyorwa, pane vanhu vakarasikirwa noupfumi hwavo, pane vanhu vakarasikirwa nehama dzavo. Vanga vaifanira kuzoenda go beyond kuti kubatana kwemaliga zoenda mumacommunities zoona kuti chii chakaitika mumacommunities chingagadziriswa kuti vanhu vanyatsokuona kuti Unity ine zvainoreva. Iisanguva Unity yevatungamiri vane zvironda zviyaizvi zvinyatsokupora, kana kune makuva akatoa mamasgraves aya onyatsokugadziriswawo zvakanaka, oitwa mamemorials evanhu ivavo.
Apa muri kureva nyaya yegukura hunde here Dr. Ruhanya?
Hatingatauri nezveunity accord, tisingatauri gukura hundika. Unity accord yakatouya rinyaya yekuti pane vanhu vakarasikirwa nevanhu, pane vanhu vakaurawa, hapana munhu anokwanisa kuramba izvezvo. Saka nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa kuitira kuti nyaya dzemarudzi dzisanyanya kukanganisa vanhu mukugara kwavo, mungava muHarare, mungava muUlawayo. Saka vatungamiri venyika especially vanga varipo kunguva yakatika zvivana vadhiziringi kana munakabva nevamwe vese avo vagara pasi vavarume veliberation ava kuti vagadzirise nyaya iyi, nokuti kana zvotaurwa zvoita sokuti mashona ese aitiwa awo yedu yanga iri nyaya yevanhu vanotungamira. Saka vatungamira vanga vagare pasi vagadzirise nyaya yavo vazi kuti isiri tinofanira kuona munhu wekumatereland somuZimbabwe, munhu wekumatereland oona munhu wekumashonaland somuZimbabwe, munhu wekumasvingo somuZimbabwe, munhu wekuchorocho somuZimbabwe. Hakuna kuti tionane semarudzi.
Kwa wamwe vari kuti kana ivo vari mumubatanidzwa wacho iwoyo wezano PF vanhu vakabva kuboka rePF Zapu vanenge vari kuramba vachitarisirwa pasi imi munotiwo
aiwa ipapo vanhu vava vari kuona shoma havasinyatsikuona kuti chete haingozi mapoliticians aya vane kodzero yavo ende vane right yekuti zvigadzirwe zvokuti muene balance but tarirai kuti gareja wecio izvezvi ndiani ifoma zibra mukuru weair force ifoma zibra mukuru wemauto ifoma ndo inonzi state ifoma zibra vatiranda asi vapinda panoti kuzi vanhokumatevend but vane kodzero yavo nerank and file yekuti muchiuto ma makamira sei hapana kuita zvegadha kana zvevhinisiti patarizwa chaizvo kuti muzimbabweni haatarisi kuti anobva kupi haatarisi kuti anobva kupi asi abva ndiro kuzibura varipo not because ndirokuzibura asi kuti mazimbabwe ari murank and file yechiuto nechisavo vapromotwa nenyaya yokuti vane kodzero yekunge vari panzvimbo dzavari
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedisai Ruhanya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Tevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaya mari nekuti munyika hamuna mari inokwanira munhu wese. VaMukupe vanoti hurumende iri kutaurirana nemabhanga kuitira kuti ape vanhu mari kunyangwe hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Sekutaura kwakaita mutungamiriri wenyika President wedu Mnangagwa, vakataura kuti ikodzero yevanhu yekuti ukaisa mari yako mubhanga unofanira kuzokwanisa kuitevera woiburisa futi mubhanga. Ende chinhu chavakataura kuti hurumende yavo vachaona izvo kuti vanhu vachawana mari yavo. Kasi chinhu chatinongoda kuyambira vanhu ndechekuti yes, tukuzviziva kuti mari hakuna, vanhu havasi kukwanisa kuwana mari yavo, but zvinhu zvachona kuti sei mari isiri kuwanika inyaya yekuti hatina mari yekunze kwenyika. Panoshayikwa mari yekunze kwenyika, vanhu havazoisa mari mumabhanga, vanhu vanenge vakutora mari vachinotenga musika yepasi pematafura iya, vachitora foreign currency, mari isiri kubhengwa. Saka mari ikasabhengwa, munhu wese ari kuenda kubhanga haasi kukwanisa kuwana mari.
Icho chinomboita kuti foreign currency ishayikwe munyika ichi chii?
Nyaya yeforeign currency iri paviri. Nyika dzose dzemuAfrica, almost dzese, hadzina mari inokwana kuti hurumende yavo ishande. Saka zvinoita nyika dzose dzepasi pemuno muAfrica dzinozoenda kune inonzi IMF vowedzerwa mari kuti nyika yavo iite sei ifambe, kuti hurumende yavo ifambe. Ende iya inenge iri mari yekunze kwenyika inoita kuti futi kuti indastry yavo ikwanise kutenga zvinhu zvaisingakwanisi kugadzira munyika mavo. Saka isusu seZimbabwe hatisi kukwanisa kuenda kuIMF, munongoziva kuti zvinhu ukama hwedu wangu asina kunaka nemaamericans, tandisina kudyidzana kwakanaka. Ndosaka ndiri kutaura kuti takufanira kuita sei kutanga kutaura nevanhu vekuamerica. Iya nyaya yekuti look east yaya, tofanira kutarisa kwese, munhu wese anofanira kuita shamwari yedu. Chimwe chinhu chiri kuitika futi ndechekuti makambani edu emuno muZimbabwe anga asingakwanisi kunyatsogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuzotengesa kunze kwenyika. Mukatarisa mishina yedu, taane almost 37 years that andiri pautongi wa Mugabe. Out of those 37 years, tine 17 years that andiri pa masanctions. Saka zvinoda kuti tine 17 years yatasarira tiri kumashure tichishandisa mishina yakare.
Zvino tiri kuona rimwe dambudziko itsva raakupinda muvanhu vemabhizinesi vari kuramba kutambira makadhi ekuswaipa aya, vanhu vachiswaipa mari dzirimo mumabhengi. Zviri pamutemo here zviri kuitwa nemabhizimisi izvi?
Iyoyo nyaya inyaya yakashata. Munoona zvinoitika ndezvekuti isusu sehurumende tinoedza nepese patinogona kuti tivandidze upenyu hwevanhu. Vanhu vemabhizinesi sendikatora izvezvi kumbare kune kumwe kwandakatoenda taudzwa kuti kune maservice station ari kutengesa peturo, but pavari kutengesa peturo vari kuudza vanhu kuti mishina yekuswaipa haisi kushanda ende vanenge vachingopa zvikonzero zvakangosiyana siyana, but vari kuswera vari kureserve bank vachipuhwa maus dollar aya pachena 1:1. Wopuwa maus dollar aya vanotenga peturo pachena, kasi vatenga peturo aya vouya kuvanhu votanga vatengesa nekeshi. Unotoona kuti zviri kuitika nevanhu ava vanhu vekuti keshi yayaka vanoda kuzoendesa musika votengesa, nekuti vanzwa kuti musika weblack market weparero market uyaya unokwanisa kutengesa keshi yako. Saka ndo zvatinotaura kuti vanhu vakadaro havasi shamwari dzedu dzenyika.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunhare vari muHarare. Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chibvumirano cherunyararo chanyoreranwa pasi muAddis Ababa muEthiopia. Chiri kutarisirwa kutanga kushanda usiku hwezororo rekisimusi muSouth Sudan, nyika yaparadzwa nekurwisana. Izvi zvinotevera kunyoreranwa pasi kwechibvumirano chemusi chokumisa kurwisana ichi pakati pehurumende, mapoka vepanduki pamwe nevamwe vane chokuita nenyika nenyaya iyi.
America nasi yakorokotedza mutungamiriri weHonduras vaJohan Orlando Hernandez nekukunda kwavo musarudzo yemutungamiriri wenyika muHonduras. Sarudzo iyi yakaramba kutambirwa nevanopikisa vachiti haina kufambiswa zvakanaka. Mumwe murimi wechichena vaRobert Smart avo vakange vatorerwa purazi ravo namufundisi Trevor Mananga panguva yaitogwa nyika navaRobert Mugabe vanoti vanofara kuti vakawana purazi ravo pakare zvichitevera kuchinja kwakaita utungamiriri wehurumende mwedzi wapera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akashanyira purazi ravaSmart riri kwaRusape ndokutipa nyaya inotevera.
Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vaSmart nemhuri yavo papurazi ravo reLesbury Estates iro riri makiromita 26 kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vavaSmart avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa vaSmart papurazi navaManhanga, vanhu vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe, vakabatana nevagari vemunharaunda yamambo Tandi vachichingamidza vaSmart avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi. vaSmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backward, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, wese kuita basa mushimushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here, mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese ii pani vangu.
Mumwe wevaishandira vaSmart vasati vadzingwa paprazi apa, amai Joyce Chimombe, vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vaSmart, vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo paprazi reLesbury.
Inini zvafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina na baba namai wakafa ndanzwa kufara nandipoko nangu chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi pandandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii pamwe wacha muri munhu wemurungu ndini ndakaiswa mabhuku 4 ndini ndakaiswa namusitisi matanda kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo kana izvozvi vanondondiziva.
Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navaSmart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vaSmart. VaChiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vaSmart papurazi ravo.
Ndingati impact yechikoro yanga iripo zvazvo zvashata kuti one takati nerunning water it was no longer there takada problem kuti takaita challenge yematoilets akapfuritsika last time muna December because of that rain season. Saka Mrs. Smart pavakadzingwa he has just started construction of the toilet. That was that. And up to now, we have not completed it. We don't have running water. But I have to work on my toilets. It's about a K from the school. Sakavana wangu disabled. My lessons is no chera mvura. You work some toilets.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhukure kwamambo Tandi Vimbai Chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi ravaSmart.
Prazi rinoiri panangu parakangotorwa kudzidza kuyange kwakunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofokasawo nepanapa saka pane pasina kwavanoenda kunoshanda saka vamwe vana vanga kutongogara mumamisha vasisaende kuchikoro zvakungokunzisa kuti vana vangu dzimusikanzwa yakangowandawandawo even isusu vachoona kuti tinoberekwa tisingashandi panapa zvinhu zvakutotiomiwa pakuti school fees yachoonawo yange yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupiwa school fees nehama yake inoshanda panapa maschool fees anobhadhirwa chikoro saka pakangotiwo purazi kudzidza kwacho kwangu kwakunetsa takungoita zvekungotamburiro zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but hapamba sinyatsoona education yakanyatsananguka pakazonyora futi magrade 7 paiti vana vari minzemu vachinyora futi dzichirira kunoku ndofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisawo pane vamwe vana vasinozobuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndomashoko andingori nawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavaSmart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vaishanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno tiri kurota here ichokodi here but first tikutende chaizvo His Excellency President Mnangagwa. Yes. Yes. Ne governor yangu wedu andiniga. Yes. Honorable Monica Mutsang. Ne Minister of Lands Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer ndiyarubatsira chai. Zimbabwe Defence Forces, Army Yacho, did you tend the Chaizo? And the Papsore Mambo, did you tend the Imimi Mambo, Chai, the community, did you tend the Imimi, West in Dawapua support Yakawanda? And if it was Bachirungu, can Imimi Akuna, if it wasn't for you, and it's Zoki. And Saga, this also Babu Wango Taro Nyaya ati first and foremost kuita production. Kusimudza prazi panapa, kusimudza nyika. Ati ma jobs, andiriga, nzara inopera, chikoro inosimudza, andiriga, andirikuona wana ati hey, ha, atina chikoro, ma school fees ati Tirungona ati from primary kwenda ku secondary ku university ka, kwenda pa chikoro, andiriga. Saga, ii nyaya acho so ndirikutenda ii mimi. Please, that tender, my dear bachelor, I'm going to try to do that. I'm going to try to do that. That's okay. That's okay.
Mwe mugaru we mnaronda ya mambo tandi va Gilbert Mutare vanoti va smart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara paprize ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa paprize apa.
Wamuzvati wakatora chibage chemurungu, fodya dzemurungu, property yemurungu, matractors mainputs angari pano wakatora ese wachinowiga mamwe achakazowanikwa ari kumba kwavo. Zvimwe zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
Vasmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa paprize apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika paprize iri. Sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa maprize avo pasi pechirongwa ichi. Ndaka mirira Studio 7 kwa Rusape, Jimmy Thomas, Chiripasi.
America inoti yakazvipira kusimudzira madzimai pasi pose. Mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwehupfumi nezvakatipoteredza uye vari murongi wezvirongwa zvekupamikana yakaenzana pamwe nekusimudzirwa kwevanhukadzi amai Michelle Beckering vanoti munyika zhinji madzimai vanosangana nezvimhinga mipinyi pakuenzaniswa uye kuwaniswa mikana. Izvi zvinosanganisira kusawana zvikwereti kana rubatsiro rokutanga mabhizimisi. Nguva dzakawanda vanhukadzi vanoshungurudzwa mumhirishonga yemudzimba kanawo munharaunda dzavanogara. Kushungurudzwa uku kunokanganisa zvakanyanya madzimai, vasikana, mhuri dzavo uye nzvimbo nenyika dzavanogara. Amai Beckering vanoti kushungurudzwa kwemadzimai kunokanganisa rugare rwenyika, kusimudzirwa kwemadzimai uye kubudirira vachiti ongororo yakaitwa inoratidza kuti kushungurudzwa kwemadzimai kwakadzikisa mari inowanikwa nenyika dzese kana kuti GDP nezvidimbu zvishanu kubva muzana uye kushungurudzwa kwemadzimai kunokanganisa nyaya dzezvemari munyika kupfuura zvinoitwa nehondo. USAID iri kurwisana nokupedza zvese izvi nokuzvidzivirira. Kongiresi inobatsirazve nemari kurwisa kurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Kubva 2012 USAID yakabatsira vanhu vakapona mumhirizhonga yemudzimba uye neavo vari munjodzi yekugona kumbunyukidzwa vanopfuura mamiriyoni mashanu. Amai Beckering vanoti madzimai nevasikana vanofanira kudzivirirwa kuitira kuti vasashungurudzwa mudzimba, munharaunda dzavanogara uye vanofanira kuwana mukana wokuenda kuchikoro, kurapwa pavanenge vachida chiremba uye kuva nemukana wekuita zvavanoda zvinovapa pundutso vakasununguka. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Hwande.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zuva reUnity Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva reUnity Day, vanhu vaine maonero akasiyana-siyana.
Hurumende inobvuma kuti dambudziko remari riri kurwadza vanhu vakawanda.
Mumwe murimi wechichena vaRobert Smart avo vakanga vatorerwa purazi ravo panguva yaitongwa nyika navaRobert Mugabe vanoti vanofara kudzokera kupurazi ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na7am. Ini ndini Evans Zininga.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Anokonekai nemufaro, ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC.